takapiwa maini semayuti ne hurumende saka pamaini apa pava kuratidzira kuti pava nekudhonzerana tikazoenda kuhigh court tikabhatasvika kuhigh court tikapuwa high court order tambodzingwa pamaini tiudzwa mashoko kuti muri maG40 muri chichi saka tava nehigh court order iyoyo pava nevamwe vanhu vari kutiti vanhu vari kushanda pamaini iyi vamwe vacho maMDC vamwe vacho namaG40 tiudawo kuziva munhu anonzi profesa aifamba nemotikari yeGP achiuya pawest nixon zrp achiti ndiri muzukuru wavice president Kembo Mahati ndavuya kuzoti muinde munobvisa vanhu vari pamaini iyoyo vabebo bos vamwe vacho namaMDC vamwe vacho namaG40
zvane nguva yakareba sei zvichiitika izvi kunetsana-netsana kuri kuitika uko
kunetsana-netsana kuri kuitika iko kwava ne 3 months saka panoratidzira kuti mapurisa kunyanya mapurisa eminerals iwavo arwanda anotofamba nevakomana ivavo vanga vagara vari pamaini vachibira zvefuti community bhozi zvinhu chachakapiwa community neva vachiti vari kutora 50% pazvinhu zvinenge zvabuda ipapo kubva kumaworkers
pane vati vamborohwa here kana kumbunyikidzwa kana kutyityidzirwa neimwe nzira
pane vakatomborohwa asi tikamanya tikaenda kukembi umwe wacho nevakarohwa ndini tikamanya tikaenda kukembi tikazama kuti tiripote nyaya yedu usanitaji wewest nigrisen akaramba kutora nyaya yedu kuihendlwa ikahendlwa na superintendent anonzi mutema ari kugwanda akauya akangoti kunesu charohwa takadaro akatisunga achifamba nesaidhi riya revanhu vaya vanga vari pagiraundi nokuti ndo vanga vane mari
taona mifananidzo mimwe yamanga muchititumira kuno tichiona paine dzimotokari nevanhu vakawanda wanda pane kuratidzira kuri kuitika irapo
vanhu ava vanokuratidzira nokuti kwanga kuchinzi officer in charge minerals iyeye neutongo hwanga huchimbovapo pamaini apa vari kuuya vari munzira vari kuda kuuya kuzosunga vanhu